Hurumende yeZimbabwe iri kuramba ichienderera mberi nekukwereta mari kubva kumabhanga nemakambani emunyika kana kuti domestic debt. Izvi zviri kuuya panguva iyo bhanga guru reIMF pamwe nereWorld Bank akayambira kuti Zimbabwe ikaramba ichiita izvi zvichapa kuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kunetse. Kunyange hazvo gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vari kuti hurumende hakuna zvimwe zvaingaite kunze kwekwereta mari kuti iite mabasa ayo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kutiwo zviri kuitwa izvi kukokera mhepo wakatakura mamera mutswanda. Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti nyaya yehurumende yekuramba ichikwereta mari iri kudzosera zvikuru chirongwa chekugadzirisa upfumi uhwo huri kutatarika.
Domestic debt yemuZimbabwe, tikuramba tichikwereta domestic debt nokuti imari iri kuoyiwa mudomestic economy. But kana taiti domestic debt inobva inonge chinhu chisina basa, but chine basa because domestic debt iyi yakaindekswa muma US dollars because US dollar ndo currency yemuZimbabwe. So ikozvo zvinokutaura kwandiri yatopa $6 billion. So kana GDP iri $12 billion, it means kuti domestic debt yedu yatopa 50%. But tine sovereign debt ye $10 billion. Zvoreva kuti mukasanganisa $10 billion ne $6 billion tatopa $16 billion. So what it means is that kana tine taane zvikwereti zve$16 billion, isu tine population ye13 million people, zvireva kuti munhu wese ari muZimbabwe ane chikwereti che$100,000. Chakaipa chikwereti, the reason why munhu wese asingatendere chikwereti, chikwereti chinoba from the future, because it means kuti future government has to pay for the debt, but debt yacho yakadyiwa kudhara.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Free State kuSouth Africa vaCalvin Mudzingiri vanoti vanotenderana navabiti.
Kukwereta nyika inzira inofanirwa kuti hurumende iite, asi chikuru pakwereta mari inyaya yekuti mari yacho maikwereta muri kushandisa chii. Kana iri borrowing, which is geared towards the construction of roads, construction of infrastructure that will actually help in growth economy. Zvinogona kudii? Zvinogona kusimudzira nyika. Asi dambudziko ratinaro muno munyika medu ndeyekuti tinoona mari zhinji dzinokweretwa, hadzinyanya kuenda dzindoshandiswa zvinhu zvatingati zvinobatsira growth yenyika. Naizvozvo zvinozokwedzera zvopedzera zvangoita kuti upfumi hwenyika hudzikire pasi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD vatinashe gumbo vanoti nyaya yezvikwereti inofanira kunyatsodorongodzwa kuti paonekwe kuti imari chaiyo yakakweretwa.
Chikwereti chatinacho senyika hatitonyatsoziva kuti chakamira sei, kuti imari angori mafigures ari kungopotserwa nevanhu vakasiyana-siyana. Saka nyaya hombe yekuti patinofanira kutangira chaipo ipo ndipo kuti tiite yatinoti isusu public debt audit.
Vakambotungamirawo ZIMCOD kwemakore gumi uye vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanotiwo mari isati yatanga kudzoserwa inofanira kuzivikanwa kuti chii chaizvo chayakashandiswa.
Hatina pfungwa dzakati keke dzekuti tibvume isusu kuti mari yakakweretwa nehurumende kumakore akapfuura ichinzi yaikwereterwa kunzi dzimwe nguva pavakwe mabridge, dzimwe nguva pavakwe zvikoro, dzimwe nguva nyika itsvagirwe mishonga vanhu vararame. Hatingatendi zvakakwana kuti mari yose yakashandiswa izvozvo. Ndii
IMF yakayambirawo kuti hurumende yeZimbabwe ikaramba ichikwereta mari zvichapa kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira, izvo zvichapawo kuti inflation iite chamuramba mhuru. Asi nesarudzo dziri kuitwa gore rinouya, vabiti vanoti havaone nyaya yekwereta mari ichimira.